ndino kuchinga mizai nemufaro ini ndini tanono kawande dichiti heino misoro ye nauza nasi shishanu zita 21-2018 mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanosangana nevadzidzisi vachivanyubisa kuti vachaedza nepavanogona napo kugadzirisa zvichemo zvavo asi panyaya yekuti varayiridzi vatambiriswe mari yekuamerica vamunangagwa vati vachatanga vagare pasi negurukota rezvemari vamuturi nyuve vanhu vakawanda vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga panguva iyo vanhu vari kunetseka zvikuru nekutsvaga mari yekuti vashandise panguva yezororo nekrisimisi negore idzva dare rezimhosva rinopa mutongo wekuti varidzi vemugodhi werenmine vabhadhare vashandi vapamugodhi uyu mari inodarika mamiriyoni 10.2 emadhora uye kuti mapurisa asanetse vashandi ava varimi vachena vakatorerwa minda yavo muzimbabwe pasina muripo vonangana nevaimbo vemutungamiri wesouth africa vajacob zuma zvichitevera mutongo wedare remusouth africa wekuti zvakaitwa nehurumende yavazuma pamusoro pedare resadak tribunal zvaive zvisiri pamutemo vanorarama nehiv aids votadza kuwana mishonga inovakwanira inoderedza marwadzo anokonzerwa nehiv aids kana kuti antiretroviral drugs muchirongwa chelive talk na 8pm tiri kutarisa gadziriro yezororo rekisimusi negore idzva vakawanda vachiti havana chekubata kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave